Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri ndira 24/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zviri kuitika izvi kupererwa kwava munangagwa. Kutsvaga utano mugate, ino uta hauwanikwe mugate ka. Ndosaka makuona gonda shaya niyo rinokumba nemarara. Ndosaka vakungonochero chavabata kunonga.
Mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa voshora kwavanoti kumbunyikidzwa kwenhengo dzebato ravo nehurumende.
Vazhinji vacho havateedzere mutemo iwoyo. Vanenge vasingaite mareports yayo, vanenge vasingaise even mafinancial statements avo ari audited kuti tizive kuti vari kusevenza zviri pamutemo.
Hurumende yokanzura maresinesi yamamwe masangano akazvimirira. Nyanzvi mune zveupfumi dzopa maonero akasiyana pamusoro pemashoko eRBZ ekuti yakakwanisa kubhadhara zvikwerete kumakambani akabudirira kutenga mari pamusika wemari yekunze kubva kubhanga iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vashora hurumende yava Emmerson Mnangagwa nekushungurudza kwavanoti iri kuita nhengo dzebato ravo nechinangwa chekuti bato iri risararame. VaChamisa vataura izvi pamatare edzimhosva kwanga kuchinzwikwa chikumbiro chenhengo dzebato ravo chekuti dzipiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yadziri kupomerwa yekunzi dzakaita musangano usiri pamutemo dzine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau mushure mekumbopinda mudare vachiteerera chikumbiro ichi, vaChamisa vati vaMnangagwa vave kutevera mutsoka dzavakambotungamira nyika vaIan Smith pamwe navaRobert Mugabe pakutyora kodzero dzevanhu nekushungurudza vemapato anopikisa. VaChamisa vati izvi zvave kusvika pamagumo pachaitwa sarudzo dzegore rino.
Zviri kuitika izvi kupererwa kwavaMnangagwa kutsvaga utano mugate, ino uta hauwanikwe mugate ka. Ndosaka makuona gonda shaya niyo rinokumba nemarara. Ndosaka vakungonochero chavabata kunonga. Unononga madhara aito zviraramira achifamba mustreet kubudiriroko. Instead yekuti vanhu vasumudzirwe, vanhu vanokanganiswa, izvo zvinoratidza kupererwa. Asi kwazvinoreva zvakunopera, unoziva kuti makata anoshura matero. So tachitaura vanasikala vese, vanachibaya vese vari kutambudzwa, vatungamiri vedu vana machingauta, simbai, hakuna chinouya nyore. Nyuchi dzinoruma ndodzine uchi. Zvingarema zvingaoma asi makata anoshura matero.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Jaramba kuti tinzwe divi remutungamiri wenyika panyaya iyi sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo asi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza Studio 7 nguva pfupi yadarika kuti munhu anomira nemhosva yake mumatare pasingatariswe kuti abuda mbamani mudare. Magweta yavasungwa ava avo vanosanganisira mumiriri webudiriro muparamende vaKosta Machingauta pamwe nemumiriri wemukobha mudare iri vaAmos Chibaya akumbira dare kuti ripe vasungwa ava mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo achiti hapana zvikonzero zvinonwisa mvura zvinoita kuti vasungwa ava vanyimwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Magweta aya ati vasungwa ava vanhu vari kushungurudzwa kuti inhengo dzebato reCCC uye hainganzi imhosva kuti vakaita slogan yebato ravo sezvo nhengo dzeZANUPF dzichingoitawo maslogan ebato radzo pasina zvipomerwa. Magweta aya atiwo madzimai mazhinji ari pakati pevasungwa ava vanhu vane vana vari muzvikoro zvikoro vari kuda kuriritirwa uye ati vamwe vasungwa ava vane zvirwere zvakasiyana siyana zvingangokomba kana vakaramba vari muhusungwa vasingaonekwe nachiremba vavo. Magweta aya aenderera mberi achiti hazvinganzi vasungwa ava vaive nechinangwa chimwe chete sezvo vakasungirwa panzvimbo dzakasiyana. Asi vachuchisi venyaya iyi avo vanga vachitungamirwa navaZebhedhaya Bofu vati vasungwa ava vanogona kuvhiringidzana nevafakazi kana vakapihwa mukana wokubvisa mari yechibatiso sezvo vazhinji vavo vari vagari vemubudiriro mavakasungirwa vachiita musangano wavo. Vachuchisi vatiwo pane vamwe vanhu vane chekuita nenyaya iyi vasati vasungwa zvavati zvinogona kuita kuti mapurisa agonetsekana nekuferefeta nyaya iyi. Rimwe remagweta evasungwa ava vaWilbert Mandinde vatenda kuti vapedza kusvitsa chikumbiro chavo.
Magweta apedza kuadresa dare redu, magweta ehurumende vachakamira nematsiro vachiramba kuti vasungwa vese vatenderwe kubvisa mari yechibatiso. Isu taedza kupa zvikonzero zvinobatika zvekuti vasungwa ava vatenderwe kubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Taratidza padare kuti hapana mareasons akakosha avanganyimirwe bheu vese pache zvavo vane dzimba dzavanogara. Iyi haisi mhosva ingatyise yekuti munhu angatize kana mhondi chaidzo hadzisi kutiza wani dziripo dzinenge dzabvumirwa kubhadhara mari yechibatiso. Uye zvakare tati havagone kunzi vangave chekuita nevamwe vafakazi sezvo vafakazi ava vasina kudurwa kuti ndivanani. Saka hatigone kuti vanzi vangazointafia namawitnesses asingazivikani.
Mutongi wedare Muzvare Yeukai Dzuda vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi nechishanu. Vasungwa ava vakasungwa vari kumba kwavamachingauta kubudiriro kwavanonzi vaiita musangano usiri pamutemo vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Asi vasungwa ava avo vanoti vaita musangano wekomiti yebato ravo yepresidential assembly vanoti havasungirwe nemutemo wemaintenance of peace and order act kutsvaga mvumo yekuita musangano sewavaiita kana usiri musangano neveruzhinji. Zvichakadaro kutongwa kwemumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scholar avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020 kwaenderera mberi nhasi mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaEdmore Runganga vachienderera mberi nekupa humbo kudare. Varunganga vaudza dare kuti havana kufambisa basa ravo zvakanaka mukuferefeta nyaya iyi sezvo vakanyora mastatimende akasiyana siyana panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC nhasi rasvitsa gore raumbwa uye rinoti rakagadzirira kuumba hurumende inotevera pamwe nekuunza shanduko muZimbabwe. Asi vamwe vanoti hazvina kujeka kuti bato iri richakunda sei sezvo risina hwaro kana utungamiri mumatunhu ese emunyika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vari kupara nezvakwanisa kuitwa nebato ravo pangopera gore vari parura.
Tiri kupemberera gore rimwe chete mukomana yelo, musikana yelo, kubva achitangwa 24 January takauya kunyika tikaparura mwana uyu tikati wavako mwana uyu anonzi Triple C. Asi hatisati tamuombeka kana kuti kulonja kunozikana munyaya dzematongerwo enyika. Saka tukufara kuti pagore iri mwana uyu wadadisa, wamwisa mvura pamaitiro ake, wakagona kutsuna. Kuma MP kusarudzo dzatakaita dziri 28, akaita 19 out of 28 takatsuna, kusanganisira mamwari kumaruwa kuna Nambulima kwaimbogwinwa kana tukwaibirwa nezanupf takanobvongodza imomo tikanotora iri Triple C. Saka tiri kufara zvikuru, tiri kupemberera kubata kunoshamisa.
Vachamisa vatiwo
takwanisa kuzikanwa muregion musadak, takwanisa kuzikanwa kuAfrica mese muno, inongova Triple C yelo chete chete kwese maofisi mastate house ese anototidana. Tatiri kuinauguration kuLesotho, munozvazva takaenda kuinauguration kuZambia, takaenda kumainauguration kuKenya, takazongotoregera kuenda zvedasi takokwa nokuti kwese ukuti haakuzikanwa.
Vachamisa vachema-chema kuti bato ravo riri kusangana nezvibinga mupinyi zvakawanda.
Tine kushungurudzwa kuti vana vasikala, vana vachibaya, vana machingauta maMP edu nevamwe vatungamiri machange champions edu vari 25 nevamwe 17 or so vekunyatsime vachine mhosva dzavari kupuhwa dzongopomerwa. Takaruzawo mamembers edu akashayika, vana Moblessing Ali, vana Mboneni Ncube vakabayiwa pamusangano nevezanu PF. Saka izvozvo zvinotirwadza nevari kusungwa vakawanda vari kushungurudzwa.
Vachamisa nevamwe vavo vakaumba Triple C gore rapfuura mushure mekusiyana nebato reMovement for Democratic Change zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court, uyo wakati Vachamisa vainge vapinda pautungamiri hweMDC zvisiri pamutemo. Asi vamwe vanopesana nemaonero ebato reTriple C vakaita savaPeaceful Sibindi vanoti bato iri rine zvinyekenyeke sezvo risina bumbiro remutemo uye utungamiriri hwakajeka.
Sekona kwangu Triple C inofangove ine bumbiro remutemo rinoratidza kuti vanomirirei ende uye zvidezvo zvevanhu vanozozvifambisa sei. Chimwe chege chipiri ndechekuti Triple C inofangove ine mastructures, nekuti izvezvi hatisi kuziva kuti tongoziva kuti kuna Chamisa chete.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti Triple C yakarongeka uye inotove nehwaro, kunyange hazvo izvi zvisina kuziviswa kuvanhu vese.
Vanhu vaveopposini vari kuchinja mupaka, vari kuchinja from traditional zvati akajaira kuti ndio politics, vari kuuya nenew form of politics which is the guerrilla strategy. The guerrilla strategy which was actually used before during the liberation struggle, after vaona kuti the enemy vavengi vavo vanoona ma strategies.
Pari zvino Triple C ine nhengo 10 dzeparamende, uyewo inoti ichakwikwidza musarudzo dzegore rino, asi inoda kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe kuti pave nesarudzo dzakajeka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Hurumende inoti yakakanzura marezinesi emasangano mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 291 akatyora mutemo wePrivate Voluntary Organization Act. Asi sangano guru rinomirira masangano akazvimirira reNon-Governmental Organizations kana kuti NANGO rinoti hapana nhengo dzaro dzakatorerwa marezinesi. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemagariro evanhu muzvinafundo pomazima vanoti zvakakosha kuti masangano akazvimirira oga ashande achitevedzera mutemo.
Reason huru yekuti masangano akanzurirwe malicense awo nekuitwa deregistered inyaya yokuti pane zvinhu zvavanofanira kuendesa kuministry pagore rega rega. Vane mareports ecompliance avanofanira kuti vaise kuministry pagore rega rega. Zvino vazhinji vacho havateedzere mutemo iwoyo. Vanenge vasingaite mareports yayo, vanenge vasingaise even mafinancial statements avo ari audited kuti tizive kuti vari kusevenza zviri pamutemo. Mitemo yese iyi inotsanangurirwa kumasangano paanoregistwa. Avanopiwa zvavanosungirwa kuti vaite. Saka vaya vanenge vasina kunge vaita zvakadaro ndo vanozoonekwa vachiitwa deregistered.
Mamwe masangano akatorerwa maresinesi anosanganisira Willy Musarurwa Memorial Trust, Society for the Prevention of Cruelty to Animals, Kariba Interdenominational Church, Zimbabwe Student Christian Movement, Women Institute, Karoi neMangula Community Service. Mukuru wesangano guru rembatanidzwa wemasangano akazvimirira reNango vaNSC Nyimai vaudza Studio 7 kuti hapana sangano riri mugungano ravo riri kutorerwa rezinesi.
Kune vagara vari kumbare chavo hatiwakudzira kuti varambe vachisubmita madokuments anodiwa kuti vange vachikwanisa kuramba macontracts avo kana kuti maservices avo achibvumidzwa kuti vange vachi ramba vachiita mabasa avo.
Asi vanoongorora nyaya dzose matongerwo enyika varejoicing wenya vanoti chinangwa chehurumende kuda kuchishidzira masangano anoshanda akazvimirira kuti vasachoropodze hurumende.
Kuda kungoita kuti vangochikidzira kuti masangano akamira ega anoita basa rinotsanangudza kodzero dzavanhu atye kuita basa ravo.
Izvi zvatsigirwa nemukuru weCenter for Natural Resources Governance Rafarai Maguhu vanoti zviri kuita hurumende hazvisi pabumbiro remutemo mukuru wenyika.
Hurumende iri kuisa gokora kumaPVO kuti pasave nemukana wekuti vanotsukunuka.
Vamaguhu vanoti hurumende iri kuedza nepainogona napo kuderedza uwandu hwemasangano anoshanda akazvimirira.
PVO number 1 ari private, number 2 ari voluntary. Saka kuhurumende iri kuedza kuti itsokotedze ikwane kuti icontrol space yecivil society.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakainis paradza vanoti hurumende iri kungotevedzera mutemo uye vane magwaro avo akachena havafanirwe kutya.
Vese vasina chekuvhunduka havafaniri kuvhunduka. Avo vanovhunduka shuwa vhundukai muchabatwa.
Hurumende iri pakati kuda kupasisa mutemo wekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira kana kuti PVO Amendment Bill iro rave mudare reSenate. Vanopikisa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora zvikuru nyaya yekuda kuvandudza bhiri iri. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zimbabwe nasi yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva redzidzo kana kuti International Day of Education. United Nations yakatara kuti zuva iri richerechedzwe musi wa23 ndira gore rogaroga. MuZimbabwe mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara vachiti vakazvipira kugadzirisa zvinhu munyaya yedzidzo uye kuti vana vaende kuchikoro pachena. Asi mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzisi vekumaruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Vaubert Masaraure, vanoti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Isu muno muZimbabwe seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe tichange tichirana an online campaign musi wa24 January iwoyu yatichange tichiyeuchidzana macitizens kuti vazive kuti education is a public good yatinofanira kuramba tichimanikidza hurumende yedu kuti ikwanise kuisa mari yakawanda tichitarisa zvisungo zvakaita seinsion declaration tichitarisa zvisungo zvakaita sedaka declaration apo panosukirwa hurumende kuti tisange tichiisa mari less than 20% of national budget kueducation. Tichitarisa muZimbabwe gore rino budget redu rakanga rangwa rine mari inoda kusvika 40% ichiiswa kueducation iri pasi zvakanyanya kana tichitarisa mari inenge ichitariswa nedaka declaration nezvinotarwa nemutemo kuti zvinge zviitwa nehurumende kuti vana vese vawane dzidzo. Tisave nevasikana vanoenda maearly childhood marriages vakawanda, tisave nevana vanotanga kuita madrugs zvakanyanya vatadza kuwana dzidzo, tisave nembavha nemhondi dzakawanda dzinogadzirwa nenyaya yekushaikwa kwedzidzo.
Izvi zvatsinhirwawo nemutungamiri wesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe.
Matambudziko avarairidzi chigadza pasi mimba yomusikana. Chikurukuru ndechekuti varairidzi vabereki vanotambira mari shoma shoma zvinopawo kuti vatadze kuendesa vana vavo kuchikoro. Saka pazuva rakadai varairidzi vanenge vachichemawo kuti hurumende ngadzione kuti vana vese vaenda kuchikoro, including vana vavarairidzi. Ende imwe wei yokuona kukurudzirawo kuti vana vaenda kuchikoro kucreate maopportunities emabasa munyika nokuonawo kuti varairidzi vapiwa mari inokwana. Asiwo tinenge tichikurudzira zvikuru kwazvo kuti hurumende itore responsibility yayo yokuona kuti vana vanoenda kuzvikoro pachena, izvo zvisingazopi kuti vana vavarombo vasare kudzimba.
Munyori wezvemutemo mune rimwe sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro reZinasu, vaBoris Muguti, vanoti sevadzidzi vanokoshesa zuva ranhasi asi dzidzo yave mamvemve munyika.
Tinobatana nevadzidzi vepasi rose, tinobatana nevadzidzisi vepasi rose kupemberera zuva iri nekuti izuva rakatikoshera zuva rekupemberera kukosha kwedzidzo. Nekuti kuti pave nachiremba dhokota anenge abva nemudzidzo anofanira kutanga adzidza, kuti pave negweta lawyer rinenge rabva imomo mudzidzo, kuti pave nevanoburutsa ndege mapilots vanobva zvekare kune dzidzo maproducts education. Asi vana veZimbabwe hatikanganwi kuti zuva iri izwa rasvika tine misodzi pamatama sevadzidzo vemuZimbabwe. Izwa rasvika dzidzo yedu yemuZimbabwe iri mamvemve, yakasunama isina kumira zvakanaka. Nokudaro tinoti tibatane pamwe chete vadzidzi nevanodzidzisa, nekuti panguva ino hatisi kurwadziwa chete tirisu vadzidzi, nyangwe vari kudzidzisa vari kurwadziwa, nekuti mari dzavari kupuwa imari dzisingakwani chinhu. Vari kuwanikwa vachinonhonga svosve nemuromo, asi varivo vanhu vanoita kuti dzidzo iende mberi. Isu vadzidzi vacho zvekare kondisheni yedzidzo yedu haina kumira zvakanaka.
Mashoko avo kunyika dzepasi rino, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakurudzira kuti pave nemitemo inopa munhu wese, murombo kana mupfumi, mukana wekuwana dzidzo. Gore rino zuva iri rinonzi rakanangana nekuratidza rutsigiro kumadzimai ekuAfghanistan ari kurambidzwa kuenda kuchikoro nehurumende yechiTaliban. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vakawanda muhurumende yeUkraine vazivisa kuti vasiya basa nhasi. Mutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaVyacheslav Shapovalov ndemumwe asiya basa. Vamwe vakuru ava vari kupomerwa mhosva dzekuita zveuori. Zvichakadaro, nyika dzemugungano reNATO dzichiri kutaurirana neGermany kuti itumire motokari dzehondo kuUkraine kuti ikwanise kurwisa Russia. Germany yati ichazivisa munguva pfupi inotevera nezvedanho raichatora. America yabatana neEU neBritain kutemera Iran zvirango zvichitevera kuchikora kwainonzi iri kuita kodzero dzevanhu vari kuratidzira mushure mekufa kwemumwe mudzimai wechidiki Mahsa Amini ari mumaoko emapurisa. Mahsa ainge asungwa achinzi ainge asina kusunga dhuku remumusoro zvakanaka. Vatemerwa zvirango vanhu gumi kusanganisira makurukota ehurumende nevakuru vemauto kunyanya kubazi reRevolutionary Guard Corps. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti danho rakaziviswa nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ rekuti rakakwanisa kunge richibhadhara zvikwereti zvaro kumakambani akabudirira kutenga mari yekunze pamusika wemari yekunze webhanga iri, asi rakakundikana kuapa mari dzavo nenguva yakatarwa. Rakanaka chose sezvo richiunza chivimbo mune zveupfumi pamwe nekuwanisa makambani mari dzekuti awedzere zvigadzirwa. Bhanga guru iri rinoti rakakwanisa kuita izvi nekuda kwekuwedzera kweuwandu hwemari yekunze iri kupinda munyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti iri idanho rakanaka chose rakatorwa neRBZ sezvo riri rimwe rematanho ari kutorwa nebhanga guru muurongwa hwaro hwekuedza kuwandudza upfumi hwenyika.
I think zvakaitwa nebhanga reReserve Bank zvekuclear backlog yeforeign currency auction maallotments idanho rakakosha, zvinonza confidence pamisika yemari, zvinonza kakugadzikana uye zvinobatsirawo wemabhizinesi kuti vakwanisa kuramba vachiita mabasa avo. Saka izvo zvakakosha. Of course pachine zvimwe zvinofanira kunge zvichigadziriswa, takatarisa nyaya yeforeign exchange management.
Asi vanoongorora zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti zvakanaka kuti RBZ yakakwanisa kubhadhara zvikwereti zvayo, asi havaoni izvi zvichizounza chivimbo munyaya dzeupfumi hwenyika.
Kuti vanhu vanga vakatenga mari dzokunze vabhadharwa chinhu chakakosha uye chinhu chinoda kutendwa, asi hachisi icho chinounza chivimbo. Tichaunza chivimbo chivimbiso chavaita chekuti kubva iko zvino mabhidzi ese achaitwa anobhadharwa mukati me14 days. Tikakwanisa kuita izvozvo ndo zvichaita kuti chivimbo chiuye kuikonomi.
imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain muzvare chenai moyo mutambasere vanotiwo chinofanirwa kuratidza kuti munyika mave nemari yekunze sezviri kuziviswa neRBZ izvi kuwanikwa kwemishonga muzvipatara vachiti izvi ndizvo zvinofanirwa kutungamidzwa mberi nehurumende
kana vachitaura kuti tava nemari munyika chekutanga chatinenge tichida kuona tinenge takatarisira kuti zvipatara zvasumudzirwa here kuti mishonga yakaita separacetamol yakuwanika here tinenge takatarisira kuti izvi ndozvinofanira kuva zvinhu zvinofanira kuenda pamberi pezvinhu zvose munyika nekuti munhu wese nepamwe achazodawo kuenda kuchipatara asi tinonzwa zvichinzi madrugs akaita separacetamol chaiyo haasi kuwanika so ndochekutanga chinofanira kugadziriswa nehurumende kana zvichinzi mari yawanika so kuti zvinhu zvingagadzirisika handinoona sekuti uku kutaura kwekuda kwokubata vanhu kumeso
ukuwo munyori mukuru werimwe sangano rinomirira vashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vakenias chamuyarira vanotiwo izvi zvinhu zvagara zvichiitwa nebhanga guru asi zvisina chiyamuro kuvashandi
because va clear backlog vaakutaura kuti tinokwanisa kunge tichipa within 14 days tenge tichikupa mari yaunoda in USD asi muchaona kuti mushandi achaenda for 2 3 4 5 6 months asati apiwa mari achinzi hatisati tawana mari naivo vana muzvina bhizimisi zvinhu zvedu hatisati zvanyatsoendeka painozowanikwa anenge achipiwa ari maZW nemabond coins kana kuti mabond notes saka hazvina chazviri kubatsira kunyika yedu yeZimbabwe
saka chii chinofanirwa kuitwa nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe nehurumende kugadzirisa matambudziko ari kubata makambani nevashandi vashamuyarira vanoti
changadai chatoitwa ndechekutoti Reserve Bank of Zimbabwe ngaichisiyana nezvekuramba ichitarira vana muzvina bhizimisi mari kuti tokupai mari yakati munguva dzakati mari ngadzingowanikwa muekonomi mari ngadziwanikwe mumabirodhi change vana muzvina bhizimisi vana muzvina kambani ngavaende vachinowana mari idzi mumabirodhi change
RBZ yakazivisawo kuti ichatevedzera mitemo inobata mafambisirwo emari dzekunze kana kuti foreign exchange auction rules iyo inosungira kuti vanenge vabudirira kutenga mari pamusika wemari yekunze vawaniswe mari dzavo mukati memazuva 14 bhanga guru rinoti izvi zvichabatsira kuti mutengo wedhora rekunze urambe wakagadzikana izvo zvinozoitawo kuti upfumi hwenyika hugadzikane asi nyanzvi dzeupfumi dzakawanda dzinoti dzinotenda maruva dzadya chakata muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM nhasi mutungamiri Nkomo Studio 7 ari kutarisa matambudziko osangana nevechidiki nenyaya yekushandisa zvinodhaka kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne7255 shortwave sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoshora kwavanoti kumbunyikidzwa kuri kuitwa nhengo dzebato ravo nehurumende idzo dzavanoti dziri kusungwa dzisina mhosva hurumende inokanzura marezinesi emamwe masangano akazvimirira asi mubatanidzwa unomirira mamwe masangano akazvimirira wenanko uchiti hapana nhengo yavo yati yarasikirwa nerezinesi nyanzvi mune zveupfumi dzinopa maonero akasiyana pamusoro pemashoko ebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe ekuti rakakwanisa kubhadhara zvikwerete kumakambani akabudirira kutenga mari pamusika wemari yekunze kubva kubhanga iri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com anokone kane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Leli thuba lokubonga uJonga ngokusinika indaba ngolimi lwesishona olamukela ngenjabulo enkulu Studio 7 ngolwesibili mhla ka 24 Zibandlela 2023 ngu-Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
what is clear is that my brother Mr. Mnangagwa is back to his old ways. He's panicking, he's jittering, he knows that the writing is on the wall. He knows that defeat is imminent, and this is why he's resorting to desperate tactics of fighting what is inevitable. Change is coming, change is in the air.
Umkhokheli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, namhla usole uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ahlukumeza ngayo abalandeli bebandla lakhe.
Lobo kwenza ibandla lethuba siyakusinika i-confidence vele ngitshula kawana akusincedisi. So kusele 6 months ukuthi siye kuma-election, akula ma-structure, i-constitution yakhona yazakala. So unganento yakhe yena uChamisa afuna ukuyenza labafunayo ngasonto kaZulu.
So ungumnyaka lokhe labunjwayo ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, kodwa lokhu lingelasisekelo sombuso leziqondiso zokuthi lizabusa njani. Ngithathele izindaba zakobulayo esezinxuswe yikomiti yadalela ephalamende ebona ngezomthetho ukuzochasisa kabanzi ngesicelo asenzayo sokutholiswa kwentathele izindaba ilungelo lokuvota ngaphambilini kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhokeli webandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Nelson Chamisa, lamhlanje usole kakhulu uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ahlukumeza ngayo abalandeli bebandla lakhe esithi ujonge ukulichabalalisa. UChamisa uthola amazwi esemthethwandaba kamanje eHarare lapho kusahlulelwa isicelo sokuthi amalunga ebandla lakhe awebudiriro atholiswe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli zindaba ephume emthethwandaba, uChamisa uthi uMongameli Mnangagwa usehamba enyaweni zikamuyi owake wakhokhela leli lizwe, uMnumzana Robert Mugabe, edabeni lokwephula ilungelo loluntu kanye lokuhlukumeza abamabandla aphikisayo.
Which is evidence that Zimbabwe is broken, which is evidence that the rule of law has departed us, and we are often
yisibonelo sokuba ilizwe kalisamanga kuhle, uyisibonelo sokuba akusalandela umthetho, sizintandane kwezokukhokheli njalo siyasilela kunkokheli.
Asisanelisanga ukukhulumisana lesikhulumeli sikamongameli Mnangagwa, uMnumzana George Charamba, ukuthi sizwe icele lakhe kulolu daba njengoba ubengasabeli umakhalekhukhwini wakhe. Kodwa umphathi ntambo wezemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi utshele umsakazi weStudio 7 kunsukwana yesanda kwedlula ukuthi umuntu wonke kumele abhekane lecala lakhe emthethwandaba ayabe elidalile kungakhathalekile ukuba ungubani. Esinye isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Munashe Mthutha upha umbono wakhe phezu kodaba lokusolwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa.
UMnumzana Chamisa uyakwazi ukuthi siya ku-election ka-2023 and ungakhangela ababhalayo kumaphephandaba especially le Newsday yamalangeni adlulileyo baphume besithi ama-CSOs athi wona ngomnyaka ka 2023 isokuqiliwe kutala. Lokhu kutshengisa ukuthi wonke umuntu kungabe kungama CSO, kungabe kungamabandla azombusazwe, kungabe kungabantu abeZimbabwe sebenanzelele njalo sebekubonile ukuqina kwezanu PF aluba sisikhangelele le election siyakiyo.
Amagqwetha amela abasolwa laba abagoqela ummeli webudiriro edalele parliamente umnumzana Costa Machingauta, lo mmeli wemkhoba umnumzana Amos Chibaya, bacele umthethwandaba ukuba bavunyelwe ukuhlawulela ibheli. Amagqwetha la aqhubeka ethi abesifazane abangabanye bababotshiweyo kungabantu abalabantwana abaya esikolo, kube labanye abalezifo ezitshiyeneyo eziyingozi ma bengala belokhe bevalelwe benganelisi ukubonana labodokotela loba ukuyathatha imithi yabo. Kodwa umtshutshisi umnumzana Zebadaya Bofu uthi ababotshiweyo laba balakho ukuphazamisa abafakazi ma bengavunyelwa ukuhlawula ibheyili njengoba iningi labo kuyizakhamuzi zemzini webudiriro. Elinye lamagqwetha ababotshiweyo laba umnumzana Wilbert Mandinde uthi uleqiniso lokuba sebewugqibile umsebenzi wokwethula isicelo sababotshiweyo laba.
In our application, we think this is not a serious offense. This is an offense which actually attracts a fine with an option of imprisonment.
Sikubeke sobala kusicelo sethu ukuba leli kungasicala elikhulu, kulicala lapho kumele bahlawulise imali yefine. Asikholwa ukuba laba abantu kungabantu abangabaleka nxa sikhangele icala abalethiswayo.
Umantshi unkosikazi yeukayizuda uthi uzokwethula isinqumo sakhe ngolwesihlanu kusicelo sebheyili. Laba bantu babotshelwe emzini kaMachingauta eBudiriro 5 lapho ababikwa babebuthene okungekho emthethweni ngenjongo yokufuna ukubangela udlakela. Kodwa bona bathi babeqhuba umhlangano wekomiti yebandla labo okuyinto abathi ayidingi kucela imvumo emapoliseni phansi komthetho we-Maintenance of Peace and Order. Kusenjalo ukuthoniswa kommeli wezengeza West edalela eParliamente umnumzana Job Sikhala owetheswa icala lokuphehla udlakela ngomnyaka 2020 kuqhubekela phambili lamhla ipolisa elenza uphenyo kulolu daba u-Edmore Runganga eqhubekela phambili ngokupha ubufakazi. Urunganga utshele umthethwandaba ukuthi akazange anelise ukuqhuba umsebenzi wakhe kakuhle ukuphenya lolu daba njengoba wabhala ama-statement achiyeneyo kulolu daba. Elinye lamagqwetha kaSikhala umnumzana Jeremiah Bhamu ulandisa kabanzi ngalolu daba.
The state called its witness, who is one of the police officers involved in the matter. He gave his testimony and he started to cross-examine him today. We are continuing with cross-examination tomorrow.
Abachuchisi bamise umfakazi wabo okungomunye wamapolisa awenze uphenyo kulolu daba. Sambuza lathi imibuzo, sizoqhubeka kusasa simbuza imibuzo njalo.
Umnumzana Jenesani Ntungakwa ocubungula ezombusazwe usola ukuhlukunyezwa kwabamabandla aphikisayo elizweni ikakhulu abe-Triple C.
Abe-Triple C yinhlanganiso yezepolitiki. Bale mandla okuba ngumsindo, masitsho umsindo angitsho umsindo kumbeni okuphosa amatshe kumbeni umsindo wokulwa labantu, kodwa umsindo wokukhuluma, wokukhankasa, ama-workshop. Abale msindo emhlangano bekhuluma lodaba lonalolu lizwakale. Bale msindo lawo okukhuluma lama esingathi ngama diplomatic missions bezama ukubonisa amanye amazwe ukuthi bona bacabanga njani. Ngibona ikakhulu ilizwe leZambia kusadake lingani lilalela ikakhulu abe-Triple C.
Umantshi kulolu daba unkosikazi Vongai Mchuchuti Kuriro uthi lolu daba luzongena njalo emthethwandaba kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Usuphelile umnyaka lokhe labunjwa ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, kodwa lokhu lingela sisekelo sombuso leziqondiso zokuthi lizabusa njani. Ibandla lelitika lisoze lilandele indlela zakudala zokudinga usekelo lisithi uZulu uzabakwazi abakufunayo. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ibandla le-CCC labunjwa ngomnyaka odluleyo ngemva kokungazwisisani lokufuthelana kwaqhamuka phakathi kwenkokheli yamacele we-MDC ehlukeneyo. Elinye icele selibizwa ngokuthi MDCT, elinye lizibiza MDC Alliance.
loba nje ibandla leli lenelisa ukuthola izikhundla eziningi kukhetho lwama-by-elections olwagcina lusenziwa ukuthatha izikhundla ababexotshisiwe nguMonzora. Lanamhlanje kalikabi lesisekelo sombuso loba inkokheli ekhethwe ngabantu. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kulakho ukuphazamisa ibandla leli ngoba kuveza ukuba kalilungelanga ukungena kukhetho lwalonyaka. Eyinye yalezi ngcitshi ngumnumzana Peaceful Sibindi othi kumele ibandla leli liqale lilungisise lolu daba.
Ibandla le-CCC kufuze libe lama structures ukuze likwanise ukuncintisana le-ZANU-PF kukhetho oluzayo, ngoba nxa bengela ama structures kuyahlupha ukuthi babone ukuthi bayancintisa njani i-ZANU-PF kukhetho. Njalo kufuze babe isisekelo sombuso esizatshengisa ukuthi uZulu nxa efuna ukubavotela bazawuhambisa njani, njalo ngubani oyabe esesikhundleni.
Lokhu kusekelwe ngenye njalo ingcitshi yezombusazwe umnumzana Matthew Dube, yena othi lokhu kulakho ukuliphambanisa ekukhankaseleni usekelo.
Lokho kwenza libandla lithuba siyako sine-confidence vele nitshula kawani akusincedisi. So kusele 6 months ukuthi siye kuma-elections, akula ma-structure, the constitution yakho nayazakala. So ngani into yakhe yena uChamisa afuna ukuyenza daba afunayo asonto kaZulu. So akusincedisi ngalutho lo, ikuyenzela nje kuphela ukuthi abakhona yibo nje abasekelwa nguye nje osekelwa ngabantu ukuthi abe yi-opposition party engani ilamandla okususizana kodwa akulalo.
Kodwa isikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi ibandla lakhe kalilani lokungabi khona kwesisekelo esithi lokhu baza kulungisisa.
Fem siqinile sikhangelele ukubana ke sizaba lomunye umnyaka leminye iminyaka sisiya phambili sikuhulumende ke obuyayo sibonga abahlali beZimbabwe abatsha abadala omama ugogo sikhase kakhulu emhlanganweni wethu we-CCC ikakhulu kuma-by-election isapothi esayithola ebantwini kade sesephalani.
Okusekelwa ngenye ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute othi ibandla leli lilakho ukwenza izimanga kukhethu lwalonyaka.
Ukuthi abantu be-CCC sebetshintsha amakhadi batshintshela iZANU-PF amakhadi sebesebenzisa i-strategy esingayisibiza ukuthi from analysis yami ukuthi i-gorilla strategy eyokuthi alikhulumi into eliziplanayo i-citizens laleni, uyakubona. So indlela asebenza ngayo le ukuthi abakhulumi ukuthi organizing secretary befaka aba-officiali bazame ukuthi belahlise ini iZANU-PF ukuthi ingagcini isithumela abantu bayo isiyathatha isikhundla ku-CCC.
Amalunga awe-CCC athi ukunzima ukukhankasa ngoba bebotshwa njalo bezethuselwa lona ukhetho soludumela emansumpeni. Omunye wonkokheli ye-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi ibandla lakhe lisebunzimeni ngenxa yokubotshwa lokuhlukuluzwa okutshengisa ukuba ibandla leli lizimisele.
Njalo ngokuya phambili sibone ikhanya ingani amapholisa bakufake emgceke ukuthi abantu laba kumele bebotshwe loba nje bengekungelasizathu. So ngenye into okumele siyenqabele ekumele siyikhangelele lapho esiyakhona kukhetho luza luka-2023.
Ukuze kubunjwe i-CCC icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. La emthethwandaba livimba icele ele-MDC Alliance elalikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ukusebenzisa ibizo lokuthi MDC. UChamisa esebona ukuba ibizo lokuthi MDC laselimtshayisa ngekhanda weza leqhinga lokubumba ibandla elitsha walibiza ngokuthi Citizens Coalition for Change, CCC. Lokhu kungazwisisani kwenza ukuba amanye amalunga edayele ephalamende we-MDC Alliance axotshwe kulelo dale nguMonzora ewethesa icala lokulandela uChamisa. Ibandla leli lahle langena ukhetho lukambimbitho ngomnyaka ophelileyo lapho elenelisa ukuthola izikhundla ephalamende ezifika 10 lasishiyagalolunye 19 endaweni ezifika 40 lasishiyagalombili 28 lapho elancintisa khona. Ngimele Intshuto 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Yenhlathelo zendaba yakobulawayo uMandla Chuma kanye lolulu Brenda Harris zinxusiwe yikomiti edalele ephalamende ibona ngezomthetho ukuzochasisa kabanzi ngesicelo abasenzayo sokuthi Intatheli zindaba zitholiswe ilungelo lokuvota ngaphambilini kokhetho. Uchuma uthi yena intatheli zindaba kumele zifakwe kuhlelo lwalabo abavunyelwa ukuvota ngepost, abagoqela amasotsha lamapholisa. Uthe umsebenzi wabo wenza kube nzima ukwenelisa ukuyavota besendaweni lapho abahlala khona, ngoba beyabe besebenzela khatshana lezabelo lapho abahlala ngelanga lokuvota. Ikomiti le ithe izahlangana loChuma loHarris mhlaka 2 Nhlolanja. Ugayena Gumede Saidi weStudio 7 wenelise ukuxoxa loChuma ochasisa kabanzi ngesicelo sabo lesi.
Ngemva kokunanzelela ukubana intatheli izindaba bezingavoti ngazo zonke isikhathi nxa kulokhetho eZimbabwe ngenxa yokuthi ziyabe zisebenzela ezindaweni lapho ezingahlali khona, silobe incwadi silobela idale lephalamende ngo-Epreli ngomnyaka ophelileyo. Cela iphalamende yeZimbabwe ukubana iguqule usection 73 owe-Electoral Act bese bevumela intatheli izindaba ukuba zibe yingxenye yabantu abangenelisa ukubana bavote ukuqala kwabo bonke abantu nge-postal voting njengalokho kwenziwa ngabebutho kanye lamapholisa. So sithe sesenze lokho kwathi ngo-July idale lephalamende labuya lasilobela njalo incwadi lasazisa ukubana i-petition yethu yamukelekile.
Kungakutshengisela ukubana sebaqalisana ukuhluza udaba lwenu kumbe izikhalazo zenu.
Ngeviki eliphelileyo ngolwesihlanu sathola enye njalo incwadi evela khona ngale udale lephalamende eHarare besazisa ukubana udaba lwethu esaluphanyeka ephalamende seluqalile ukubana luhluzwe. Besinxusa ukubana size khona ngale eHarare mhlaka 2 ukuze sizochasisa ngokugcweleyo ngodaba lwethu.
Kuyini elikukhangeleleyo lina njalo kulomthetho na okhona ongalihlanganisa lani lalabo abanye abavotayo besebenzisa iposi?
Khangele ukubana siye khona ngale eHarare evikeli zayo siyehlangana leportfolio yeJustice Legal and Parliamentary Affairs sichasise kabanzi ngepetition yethu esayihambisa khona ngale ePhalamende. So esikukhangeleleyo thina ngepetition yethu leyo kubana usection 73 weElectoral Act ovumela amapholisa lamasotsha kanye lezisebenzi zeZimbabwe esebenzela phandle kwelizwe ikakhulu kuma embassy ubana zivote kuqala ngepostal voting uguqulwe ukuze amajournalist labo babe ngabantu abenelisa ukubana bavote labo ngaleso isikhathi, ngoba ama-journalists ngabantu abasebenza nzima ukuthi ngesikhathi sokhetho babe ngalaso isikhathi sokubana bayivota. Okunye njalo ukuthi babe besebenzela endaweni lapho kungela ama-polling station abo khona, ngoba sikunanzelayo ukubana lapha eZimbabwe umuntu uvotela ku-polling station yakhe. So nxa usuthe wasuswa wena uhlala eCholojo wayasebenzela koBulawayo utsho ukuthi wena awusenelisi ukuthi uvote. So kukhangele ukubana umthetho lo uguqulwe intatheli izindaba zithole leli thuba ukubana zivote, ngoba isikhathi nesiningi bezivele zingavoti kuwo wonke ama-elections ebesenziwa kuleli eleZimbabwe.
Lo ke nguMandla Juma, intatheli izindaba yakoBulawayo exoxe loGayina Gumede Saidi ecingweni ekhona ngale koBulawayo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, intengo yamaqanda ekade siqonge okwamagama khonapha eMelika ibikwa isisehla kancane, kodwa kubikwa kuzathatha inyanga ezingaba ngezine kumbe eziyisithupha ukuthi umehluko wale intengo ibonakale emavinkilini kubathengi. Inhlanganiso yezindaba iReuters News Agency ibika ukubana intengo ibisikhuphuke ngesilinganiso sokwedlula kabili, 138% kudazeni ngayini, okubangelwe yikuqhamuka kumkhuhlane webird flu. Inani labafileyo kusehlakalo sokudutshulwa ngomunye undoda ovuke ubhova ngomgqibelo edolobheni leLos Angeles esigabeni seCalifornia khonapha eMelika seliqonge laya kwabalishumi lanye ngemva kokutshona koyedwa obelinyazwe kakubi kulesi sehlakalo. Kuthi intatheli zindaba zakwele Cameroon zitshayele ihlombe umunye wazo uMartinez Zogo othunjwe ngolwesibili kweviki edlileyo wazobonakala esefile ngemva kwensuku ezinhlanu. Inhlanganiso manyana wentatheli zindaba kulelo lizwe ichaza ukuba lesi yisenzo sokubulala ngocuku okwenziwe uzoko obele minyaka engamashumi amahlanu lanye yokuzalwa. Osomabhizimusi abakuhlangothi lokulungiswa kwempahla babika ukubana basebenza nzima ngenxa yokuswelakala kwemali yakwamanye amazwe, okuyikho njalo okwenza ukuba impahla ezilutshwane ezilungiswa elizweni zigcine zithengiswa ngentengo ephezulu. Ugatsha lukahulumende olubona ngokulungiswa kwempahla kanye lokuthengiselana luthi uhulumende usehlele inhlelo esiza kwenza ukubana imali yakwamanye amazwe itholakale kwabalungisa impahla lula. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukugugudeka kwesimo somnotho eZimbabwe kubangelwa yikwehla kwesilinganiso sempahla ezilungiswayo elizweni, okubuya kudale ukusilela kwemisebenzi elizweni jikelele ngoba kuqhatshwe abantu abalutshwane. Ukwehla kwempahla elungiswa elizweni kutsho ukwehla kwesilinganiso sempahla ezizathengiswa phandle kwelizwe. Ngakho-ke le mali evela kwamanye amazwe engena elizweni iyakwehla njalo. Unkosikazi Wayne Khumalo olungisa impahla ekobulawayo uchasisa ngenhlupho ahlangana lazo ekusebenzeni kwabo.
Ingxaki enkulu yokuselela kwe-foreign currency in the manufacturing industry. Ama-raw materials ethu nxa siwathenga siafuna strictly i-foreign currency, kodwa thina ngapha nxa sesitrade sesibhadalisa we accept le mali yalapha elizweni. Lokhu kusenza kube nzima kithi ukuthi sithi increase our production, sigcina sesikucapacity efanayo loba kumbe kuleya besingani isiyehlile. Okunye njalo kuluhlupho i-issue yonale e-fuel, ama-prices angekho step angahlalisekanga. Lokhu kugcina kusenza vele siphazamiseke emsebenzini yethu.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho lamabhizimusi njalo efundisa ngezomnotho e-National University of Science and Technology, i-NUST, uthi kuqakathekile ukuthuthukiswa kwesilinganiso sempahla elungiswa elizweni.
Ukuthi nxa impahla ezenziwe elizwe lekithi zincipha, uthi ukuthi zona lezi ezilutshwane ziyabe zisele zizamele intengo yazikhuphuke ukuze kube nalokho esingakuthi yi-rationing, kube lokwabelana kwempahla ezilutshwane. Lapho kutholakala khona kule mpahla ezilutshwane kulabantu abaningi abazifunayo, okuvamileyo ukuthi intengo yalezo mpahla iyakhuphuka. Ngakhungelwa kakhulu ukuswelakala kwemali yangaphandle. Imali yangaphandle iswelakala ngoba lathi impahla esizithengisa kwamanye amazwe zilakho ukwehla ngenxa yokuthi isimo somnotho umhlaba wonke jikelele singathi sinciphile. Ngakho-ke
umnumzana Winston Babbage, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso eye-Commodities Zimbabwe Commercial Farmers Union, uthi kuyadingeka ukuqiniswa kokuhlolwa lokusetshenziswa kwemali ekhangelelwe ukufakwa nguhulumende kuzibanga zonke zokwenziwa kwempahla elizweni.
As farmers in the productive sector and have been the main pullers in the foreign currency earners in the country,
abakuhlangothi lokwenza impahla njalo siyinsika eletha imali yangaphandle elizweni. Siyasamukela isinqumo sikahulumende sokuthuthukisa ukwenziwa kwempahla elizweni, njalo lokhu kuzehlisa impahla ezithengwayo ezivela kwamanye amazwe. Kodwa sikhangelele ukuthi kufanele kuthuthukiswe imali leyi kuzigaba zonke zokwenziwa kwempahla.
Umphathintambo wogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwempahla kanye lokuthengiselana, unkosikazi Sekhaya Nzenza, ekhuluma lephephandaba le-Newsday uchaze ukuba uhulumende selungisa inhlelo eziza kwenza ukuthi imali yakwamanye amazwe itholakale kwabalungisa impahla. Wengeze ngokuthi uhulumende uyananzelela ukuthi osomabhizimusi bagcina bethola imali yangaphandle emkambo omnyama ngentengo ephezulu, kungakho sehlele ukuba imali yangaphandle itholakale lula kwabenza impahla. Lokhu kuhlose ukuthuthukisa ukulungiswa kwempahla elizweni njalo kwehlise ukuthengwa kwempahla kwamanye amazwe. Okwakhathesi idola elilodwa eleMelika lithengwa ngamadola eZimbabwe aphezu kwenkulungwane eyodwa, i-1100 Zimdollars, emkambo ongekho emthethweni kodwa emkambo owebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lithengwa ngamadola angaphansi kwenkulungwane, i-850 Zimdollars. Ngimele Studio 7 ngobulawayo. Ningubathabile Masuku.
Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Priscilla Chigumba uthi xa umongameli Emmerson Mnangagwa engethula ilanga lokhetho akula lutho ngaphandle kokuzamazama komhlaba okungalumisa. UChigumba uthi nxa kungaba lezikhalazo ilanga selibekiwe kuyabe sokuyikulinda ukhetho bese kuphikiswa impumela yalo. Ngesizwe amazwi kaChigumba.
The first thing to take note of is once the president has proclaimed the election date, there is nothing short of an earthquake which can stop the election. So whether candidates scrutinize the voters' roll, whether they see any anomalies in it, whatever the anomalies are, whatever legal recourse that they have will not stop the election. I want that to be very clear, and that's the rule. Nothing stops an election. If there are any anomalies in that voter's roll, what is at candidates can avail themselves to any anomalies to possibly challenge the outcome of the election. But whatever legal recourse is at hand cannot stop the election. And I think the Chief Justice was quite clear in his interpretation of the law. Nothing stops an election after the proclamation of the election date. What candidates can do for whatever reason and whatever their opinions and views are is actually use anything that they come up with to challenge the outcome of the election.
Okay, to solo setuzana ngoba nxa umongameli esesayina ugwalo lokwaba izigaba zokuvotela idelimitation awusoze kumiswe ukhetho kutsho uChigumba. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ya, ngibona ukhetho lolu olwalonyaka lwa-2023 ngibona luzakuba nzima kakhulu, njalo ngibona luzakuba nokhetho oluzakuba lodlakela kakhulu ngoba abantu abaningi bazotile, kukanti-ke nalabo abakuphawa nabo bayafisa ukuthi ngabe baphiwa ithuba, bayafisa ukuthi ngabe lokhu abakwenza kuyabonakala. Kodwa-ke abantu abaningi kukhaninganisele enyambile inhliziyo, ngalokho ngibona ukhetho luzakuba nzima kakhulu. Undaba yokuqibezela angifuni ukuthi ngikhulume ngayo kakhulu kanti ngoba indaba yokuqibezela iyahlupha kakhulu, njalo futhi nje futhi iyanengisa inhliziyo zabantu bangayivota. So abantu abaphuma ngobuningi babo besiyavota bavotele lokhu abakufunayo. Kodwa-ke ngibona ukhetho sibili luzakuba lukhetho oluzakuba nzima. Kodwa ngiyakhuthaza njalo abantu ukuthi abantu ngabe bayayekela udlakela abantu bahamba bayavota kuhle, bavotele lokhu abakufunayo, bengazange balwisane. Ukulwisana into embi kakhulu, into ekumele ukuthi igxekwe ngamabandla wonke. Engibona ukuthi emabandleni kukhanya ngani kuyasilela lokho, ngoba kumele ukuthi kugxekwe kakhulu ukuthi abantu bangabi njalo. Abantu bakithi bekerukulwa bodwa bona behlala
wona amabandla ezombusazwe ubona elayo yini umdladla njengalokho esiyasikubone nxa sokusele inyanga eziyisithupha ukuthi kwenziwe ukhetho.
Phansi lapha akukho umdladla okhona ngaphandle kokuthi nje kuphela abantu beZimbabwe bavele bahlezi besilwa ama-elections eqeda khonapho bona baqala ukulwa, baqala ukukhulumisana ngezinto zokhetho. Kodwa kathesi nxa sizingakhangela i-opposition yakithi, ngibonani i-opposition yakithi iwiki kakhulu. I-opposition yakithi ayikho, ayinawo umdladlalwana owenzakalayo sokusele inyanga njengoba usitsho. Ayakukho nje okutshengisayo ukuthi kungaba lokhetho, kumbe bamelele khona ukuthi khona kuze kubela ama-announcements ama-dates ukuze baqale ukuthi basebenze njalo babonakale nakumphakathi. Kodwa ngibona nje kathesi ukuthi we have a weak opposition in the country. Ayikho i-opposition eqinileyo, ayikho i-opposition engamelana leZANU-PF ngoba bonakale uhulumente okhona lephathi ebusayo kukhanya ngani bona yibo abaqinileyo laba babaphikisayo abaqhamo bakabalazi ihlelo kanye kanye ezizona ezingahuga abantu abalazi kabenze lutho mani ngathi mkhulume ngabalani ukuthi abalenzayo ingozi leyo engiyibonayo ku-opholisini yakithi ngoba nxa uzangena embusweni kumele uqale phela phansi isintu sakithi sithi umthwentwe uhlaba usamina pho ngalokho nxa kungasayenzakalanga lokho munani uzawuba lenkinga kakhulu.
Umnumzana Greta Vodloza Sibanda ngocubungula ezombusazwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalekisayo ngupraxedes Jeremiah.